Aneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi, uri musi wesvondo kurume 17, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vari mubazi rezvekudzivirirwa kwenyika votanga kutambiriswa mari yakawedzerwa vashandi vehurumende, asi vamwe vachiti
mari inoshungurudza. Chokutanga ndechekuti haisi product yenegotiation, iproduct yeone armed bandit unilateral offer necabinet.
Asi vamwe vashandi vehurumende vanotiwo
tichitaenda kunovhima kana tanouya wenegumbo voti gumborora harina kuwana, tikauya zvo nemakumbo maviri anongoti hatina guru choro, tikauya temhuka yose vangadi vanodidema uya nei.
Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mauto nemapurisa atanga kutambiriswa madhora anonzi nevamwe makumi maviri kana kuti $20 akawedzerwa nehurumende pamwedzi pamari yemihoro yemazana matatu avari kutambiriswa pachikamu chemadhora ekuAmerica. Hurumende inoti pachikamu chinobhadharwa vashandi nemari yemunyika, mari iyi inenge yoiswa pachikero chemari yepamabhanga musi iwoyo kana kuti bank rate. Munyori mukuru mubazi rezvevashandi vaSimon Masanga vakazivisa nezvemari idzi nemusi wechishanu vakati vachaburitsa zvizere svondo rino. Taedza kuvafonera asi nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi mari iyi yaunza kunetsana pakati pevashandi vehurumende, vamwe vakaita seveFederation of Zimbabwe Educators Unions kana kuti FOZEU, vachiti varikurudzira kuti varairidzi vatange kuratidzira nemusi wechitatu kwemazuva matatu vachitsutsumwa. FOZEU yatumira Studio 7 mashoko aya. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata munyori mukuru wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Tsatsunga, vari pakati pevamwe vashandi vakatungamira nhaurirano nehurumende dzekuti vazowedzerwe mari iyi.
Nemadhora okuAmerica yatatichiwana yanga iri 300, asi zvaizoitika ndezvekuti nekuda kwemitero yakaiswa navamuturi yanga yava kuzonotambira kuma-270 zvichidzira zvichibva nekuti munhu unenge ane zvimwe zvinha zvaanenge ane zvimwe zvikwereti here. Asi izvozvo vakawedzera ne-$20 kubva pa-300 kusvika pa-320, asi vachiti ivo chikamu chemari iyoyo chinenge chinozotorwa semari yomuno chochifambirana ne-exchange rate inenge iripo panguva yainobhadharwa mari.
Saka muri kuzvitambira sei?
Isu chatakanyanya kutambira pachirongwa ichi inyaya yekuti mari yedu yatinowana yomuno yaakubhadharwa neyavanoti indexing, kureva kuti iri kufambirana nekufamba kunenge kuchiita exchange rate. Kuti kana mari exchange rate ikakwira, mari inongoramba ichikwirawo, kureva kuti mari yedu haichashayiwi simba rekutenga nekuda kweexchange rate. Ndo chikuru chatakatambira, asi chatisina kutambira zvachose imari yacho. Tangati iyi mari iyi yanyanyawo kuita shoma, dei vambodzokera vakambonoona kuti vangawedzerawo here kusvika panongokutaurika.
Ya munga funge kutiri nani ndeipi?
Isu chaka pa hurumende yatinyati ne position paper edu. Rinenge riri pa 840. Chakambo tanga kuva pari 540.
Asi mamwe masangano evashandi ari kushorai kuti munenge muri kubikambodza hamusi kunyatsovamirira zvakanaka vachiti mari dziri kupiwa idzi dzanyanyisa kuita shoma.
Awa masangano awo tinongomaziva zvedu vari vanongomirira kuti kana kuti tikaenda kunozvima kana tanouya wenegumbo rinoti gumbo iroro harina kuwana tikauya zvedu makumbo maviri vanongoti hatina guru chero tikauya temhuka yose vangadi vanodide mauya nembiri.
Munyori mukuru weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Joe.
Vatanga kutambira ndevebazi reHelp uye zvemaarmed forces muZimbabwe, asi mari inoshungurudza. Chokutanga ndechekuti haisi product yenegotiation. Product ye-one armed bandit unilateral offer ne-cabinet. So, tendency yokungopa pasina nhaurirano haienderani nemaconditions of service nemalabor regulations. Saka tiri kuona kumbunyikidzwa kwekodzero dzavashandi. Chatinoona chekuti hurumende yaita mateya kuti yakungopusha down the throat yevarayiridzi navamwe vashandi zvainofunga kuti zvakanaka, izvo zvisingaenderani namalabor regulations emunyika pamwe chete nepasi rese.
Asika vamwe vanga vachitaurirana nehurumende vari kuti woka atsunya arwa.
Hapana kutsunya because tinozviziva kuti kubva muna January, February kusvika musi wa14 March hurumende yaitiza nhaurirano nevashandi. Kwakuzongodanawo vamwe vashandi musi wa14 March kunovapa zvainofunga. Hachisizvo, haisiyo procedure inoita. Chokutanga musangano wokutanga unoexchange anonzi maposition papers. Wechipiri wodiscusa maposition papers. Wechitatu woricha agreement kana kuti inonzi deadlock. Tabvisa deadlock torifeya kunonzi arbitration. Saka hazvina kufamba nemwero wamalabor regulations.
Saka imi muri kurongawo kuita sei, Dr. Joe?
Pari zvino tiri kukonsulta mamembers edu. Varayiridzi vari kuramba mari idzi kuti hadzigumbi mukombe.
Tiri kunzwawo kuti hurumende inenge yanga ichitioka yakaremerwa.
Isu hationi sekuti hurumende yakaremerwa. Zimbabwe ina ma-66 productive minerals. Tikatengesa maminerals edu mune zvakanaka, pane mari yakawanda inouya muhurumende. Chanesa ndechekuti kune varefu vanodya zvevapfupi nekureba.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Joe, vari parunare kumasvingo. Bazi rezveutano rakabatana neredzidzo uye masangano anopa rubatsiro akaita seWorld Health Organization, United Nations Children's Fund, Bill and Melinda Gates Foundation neUS Center for Disease Control. Rati richatanga nemusi wechipiri, chirongwa chechipiri chekudonhedzera vana vari pasi pemakore gumi nhomba yekudzivirira chirwere chemhetamakumbo kana kuti polio. Chirwere ichi chinouraya kana kukonzera urema kana chisina kudzivirirwa. Ichi chirongwa chechipiri munyika. Chekutanga chemazuva matatu chakapera musi wa23 kukadzi, uye vana vanodarika mamiriyoni mana nezviuru mazana matatu 4.6 billion vakadonhedzerwa nhomba iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga.
Ndinoona huri hurongwa hwakanaka chose kuti vana vawane nhomba yemhetamakumbo, nokuti mhetamakumbo chirwere chinokwanisa kudzivirirwa, endi kuchidzivirira zvakakwana tinotoda kuti vanhu vange vabayiwa vapuwa nhomba vachiri vechidiki especially.
Ndeapi matambudziko anosangana nevana vanenge vasina kudonhedzerwa nhomba iyoyi?
Dambudziko guru blessing ratinenge tichitarisira vana vasina kuwana nhomba ye meta makumbo inyaya yekuremara kuoma mitezo and zvinokwanisa kuti mwana atoma mitezo upenyu hwake hwese disability which is preventable zvimwe zvima short term zvinokwanisa kuitika munhu abatira polio zvinosanganisira kunzwa mudumbu kushaya simba nekuti kana kuchikoro chaiko mwana anenge asingachakwanisi kuconcentrata asi dambudziko guru ratinenge tichidzivirira inyaya yemheta makumbo sezita rayo iyo polio
mungatsanangurewo here zvamunoti imi head immunity kana kuti tingati vana vakawanda vakabayiwa zvinenge zvichibatsira sei kuti chirwere chisapararire
chinoitika pahead immunity head zvinobva pakufudza mombe when you are heading cattle kana vana vakawanda vava neimmunity kana kuti vakwanisa kuzvidzivirira kuchirwere chemheta makumbo vashoma vaya vasina kuwana nhomba vanenge vava nerisk iri much lower kana kuti kubata mheta makumbo kunenge kwakushoma saka vakawanda kana vakawana nhomba iyoyo zvinoreva kuti chirwere pachinenge chiri kutsvaga vekupomera chinenge chichizoshaya vanhu saka chinozoshaya simba ndo panobva idea yehead immunity saka the more people vana vanowana vaccination kana kuti immunity yepolio the more the whole country is or population is protected
nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga vari parunare kunorth carolina muno muamerica iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika European Union inoti ichabatsira Egypt nemari inosvika mabhiriyoni masere panguva iyo pari kutyirwa kuti vanhu vemunyika iyi nedzimwe nyika dzemuAfrica vanogona kuenda kunopotera kunyika dzekumawirira nekuda kwekusagadzikana kwenyaya dzezveupfumi uye hondo mari iyi ichabatsira kudyidzana pakati peEgypt neEU uye sangano reEU rinoti rinoda kuti Egypt isimbaradze muganhu wayo neLibya Ukraine nasi yakanda zvombo muRussia panguva iyo nyika iyi iri kuita sarudzo yemutungamiri wenyika iri kutarisirwa kukundwa nemutungamiri wenyika iyi vaVladimir Putin. Bazi rezvekudzivirirwa kwenyika reRussia rinoti radonedza ndege dzemhando yemadrones 35 mangwanani anhasi kusanganisira muMoscow. Iko zvino tochienda kuna Taboka Ncube achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopuwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka. Tine hurukuro yataita namuzvare Daisy Ndoro avo vanotenga zvinhu kuZimbabwe vachinozvitengesa kuSouth Africa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tinotengesa zvikafu zvekumusha. Tinozvitengesera muSouth Africa tinobva nazvo kuZimbabwe tichiya kuzotengesa kuSouth Africa. Takazvifunga nepamusana pekuti takaona kuti maZimbabweans mazhinji ari muSouth Africa vanofarira chikafu chekumusha saka takaona kuti kuti zvivaitire nyore tinozvitora toya nazvo padhuze vazotengera vapadhuze nekuti vazhinji vacho vazhinji tingati 98% yemaZimbabweans vazhinji tinofarira zvikafu zvekumusha saka takaona kuti tikazviunza padhuze zvinovaitirawo nyore vanokwanisa kutengera padhuze.
Bhizimusi renyu rakura zvakadini kusvika pari zvino?
Business redu riri kufamba chaizvo ende riri kukura nekuda kwesupport yamunotipa nekuda kwesupport yamunotiratidza. Tine tarisiro kuti nekufamba kwenguva tichange rakura kudarika zvariri nhasi nekuda kwesupport yenyu yamunotipa.
Saka pamunotengesa apa zvii zvamunenge muchitengesa?
Tinotengesa zvinhu zvakasiyana siyana zvakawanda wanda. Tine dovi, tinaro zvegare dovi, tine jemu, tine mufushwa, tine nzungu, nyimo, matemba, madora, mauyu, maheu, maputi, chero majigisi zvekare kuZimbabwe tinawo, maminti tinawo. Tinazvo zvakasiyana siyana zvekare, tine masupa doro tinaro futi tinotengesa, tine makaskets tinawo zvekare, tine zvekare mazowe, maorange crush, raspberry, cream soda, zvese zviripo.
Vanoda kutenga vanozvifambisa sei? Munowanikwa kupi?
Tinowanikwa kuInanda kunonzi kuMchebeni, ndiko kwatinowanikwa. Kune vanenge vachido kutenga asi vasingakwanisi kusvika patiri, munotifonera zvekare tinosvitsa mudzimba or anyway pakakusunungukirai kunge tichikugamuchidzai mapasiwo enyu. Munotibata panamba dzinoti 0642382359. Kwozoita zvekare vanogara out of Durban kuna Cape Town, Joburg, Pretoria, Eastern Cape, PE, tinosvitsa zvekare. Munotibata, tinokutumirai
mashoko enyu. Kune vamwe vana veZimbabwe vari kutsvakawo zvekuita kuti vabatsirike muupenyu, ndeyekutiwo kudini?
Kana wafunga kuita chinhu, ita chinhu nemwoyo wako wese. Kana wafunga kuita business, ita business nemwoyo wako wese. Ende make sure kuti business iri ndurauri kuda kuita here, usati wazviita. And also usabvuma kutarisirwa pasi kuti business racho ramba wakangoshinga, ramba wakadzvanya ipapo. Mubusiness tinodonha nekusemuka nekudonha nekusemuka, because panenge paine macompetition. Vamwe vanenge vachitengesa ikoko, vamwe vachitengesa nekoko, asi ndinongoti ramba wakashinga zvinoita chete. Usatsige kuita chiramwa mubusiness, ramba wakangoshingirira. Mwari varivo mubatsiri wedu.
Kwanhasi togumira pano. Manzwa hurukuro yataita namuzvare Daisy Ndoro, avo vanozivikana nekutenga zvinhu kuZimbabwe vachinozvitengesa kuSouth Africa. Ndinokutendai vatereri kunge manga muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvakare chimwe chirongwa chevechidiki sondo rinouya. Ini ndini Tavo Kanxuve ndiri muWashington DC.
Tinotenda Taboka. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande ndichikutambirai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Kutanga musi wa 10 mwedzi uno wakurume kusvika mwedzi unouya musi wa 9 kubvumbi, mwedzi weRamadan muchitendero cheIslam, apo vanhu vechitendero ichi vanenge vachitsanya nekuita mabasa ekubetsera vamwe. Tabata mutungamiri weSupreme Council of Islamic Affairs muZimbabwe, Sheikh Ishmael Dua, kuti vatiudze pamusoro pemazuva anoera awa.
MaMuslim world yese pamwedzi uno tikutsanya, uyezve mwedzi iwowo weRamadan iwowo imwedzi unoera chaizvo, unoitwa mabasa ekunamata, kunyatsorangarira dhipa, tichiita macharity, kuverenga Quran yedu tichirangarira Mwari wedu, nekuita mabasa akanaka. Hazvoti mwedzi imwe hatiite, asu special mwedzi wekuti Mwari vanopeta kaviri mibairo yacho yatenge tichipiwa zvese izvozvo tichizviseva kubva kumoto kutsazonokandwa kumoto.
Ramadan chii uye inorevei muchitendero?
Ramadan kutsanya imwe pira yeIslam inokurudzirwa ese maMuslims anenge asingarware kuti vave vachitsanya. Avo vasingatsanye ndo vanorwara nevakurisisa vane pamuviri vakuyamwisa vakadzi vese ivavo vari exempted kubva mukutsanya.
Kutsanya uku kunorevei muchitendero cheIslam?
Kutsanya uku tinenge tichiita isusu pachirungu inonzi iyo the objectives of fasting is stated by the Quran is to cultivate piety and fear of God, kutya Mwari wedu. Kutsanya kuregedza kudya, kunwa, kuenda pabonde panguva yekutsanya, kubva kubuda kwezuva ichipera kunyura kwezuva. Ndo panozotanga kudya munhu ipapo.
Kutsanya kunobetsera vatenderi sei?
Kutsanya kunotrena munhu discipline. Unenge wane discipline, unochizoti chese chaunenge uchida kuita iwewe unenge uchiti oh ndakatsanya. Saka panenge pane mafixed time acho anotanga kuseni zuva risati rabuda kusvika kunyura kwezuva.
Tingadawo kuziva Sheikh Dua kuti kutsanya kunoitwa paRamadan uku kwakabva papi?
Hama vadiwa, Qurani yedu ndoo mwedzi wayakadzika mwedzi wekutsanya iwowo. Pausiku watenge tichitsvaga pamazuva gumi ekupedzisira inonziwo usiku wesimba kana kuti the night of power pacharab toti pazuva relailatul qadr.
Sheikh Dua, tinoona kuti zvitendero zvizhinji zvine mazuva ekutsanya. Simba rekutsanya riri papi?
Hama vadiwa, kutsanya munamato sekutaura kwataita. Munenge mune ukama padhuzidhuzi naMwari wenyu muchiteedzera mitemo yaMwari yacho muchiita zvese. Hazvire kuti mwedzi imwe hamudaro, kwete. Hazvakangofanana nebhora kuti munopurakitiza mozoya pamain match yamunozoita imimi kuti hanhasi kuita the main match kana kuti yekapu kana kuti yekuita sei. Asi pamupesa pamunenge muchitamba mabhora mwedzi uno ndewokubatsira vanhu vanotambura, vana venherera, shirikadzi. Hazvire kuti kwaisoko hatibatsire, but kureverera kuti mwedzi uno unenge uri chaiwo chaiwo kuti ukaita Mwari vanodhabhura makomborero aya.
Mwedzi uno uyu unoonekwa sei uye unorevei?
Profita wedu Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, mwedzi unowu ndo panyanyoita yatoti pachirungu generous, apo pavaipa vanhu mari, chekudya, zvekupfeka nezvimwe zvakadaro. Asi toti vaisingapi mwedzi imweni, asi ndati mwedzi uise special mwedzi unenge uchitifungisa kuti mwedzi imwe sei tichizoita mabasa iyayo.
Tinotenda zvikuru mutungamiri weSupreme Council of Islamic Affairs muZimbabwe, Sheikh Ishmael Dua, netsananguro yavatipa pamusoro pemwedzi weRamadan. Vatereri, ndini Tanonoka Wande ndichiti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana paine mibvunzo kana zvimwe zvamunoda kugovana nevamwe vatereri pamusoro pezvechitendero, tumirai maaudio enyu kuWhatsApp namba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Mosara zvakanaka vatereri.
Tinotenda tanonoka uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo, makundano ane mukurumbira pasi rose eMr Strongest Man, ayo anounganidza vatambi vanodhonza zvitima, marori nekutakura zvinorema, ave kuitwawo muZimbabwe. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri weZimbabwe Strongman Federation vaKnowledge Musengi vanoti makundano aya ayo anosarudza murume anonzi akasimbisisa kudarika vese munyika ari kuitwa kumativi mana ese enyika gore rino.
Tinoda kuti vanhu vese vange vachiwana mukana wekuti kuti vakukwidze mumakundano iyaya.
Vanoti makwikwi aya ari kutangira kumasvingo achienda kugweru asati aenda kubulawayo achizopedzisira muHarare. Zimbabwe Strongman Federation yakanyoreswa semutambo neveSports and Recreation Commission. Mumwe wevari kukwikwidza mumakundano aya, Frankos Takudzwa Chikukwa, anoti hapana ruzhinji rweZimbabwe paruchaona varume vakasimbisisa munyika kudarika vachange vari paMr. Strongest Man apa.
Zimbabwe Strongest Man makwikwi makuru chaizvo. Ndopachabva vachanomirira Zimbabwe kuWorld Strongest Man. Hakuna mamwe makwikwi anoitwa muZimbabwe. Hamuchaona vanhu vakasimba kupfuura vanenge vari kuZimbabwe Strongest Man.
Vamwe vevatambi vakaisa mazavo makwikwi aya ndiElton Rice, Giaz Maka naMuzvare Chido Maenzanise, avo vanozivikanwa nekusimudza masimbi. Vamusengi vanoti Arnold Zikali, uyo anozivikanwa saMr. Strongest Man, ari kukwikwidzawo makundano aya. Makwikwi eWorld Strongest Man ari kuitwa kuAmerica muna chivabvu, uko Michel Hooper wekucanada achange achidzivirira mukombe wake. Kunyange hazvo vamwe vevatambi vari kukwikwidza vatove kuzivikanwa, vanoronga makundano aya vane nzvimbo dzavanochengetera nyika dzakaita seZimbabwe kumakundano aya kuti dzibatsirikane kutsimudzira mutambo uyu. Gore rapera, murimi wekusouth Africa Jacques Win Wickel akaita mukurumbira muchure mekusimudza zvinorema zvishamu ndokuzopedza hake ari pachinhano chegumi pavatambi makumi matatu. Asi Mr. Strongest Man yakaitiswa mukurumbira muZimbabwe naZikali, uyo ari kuunganidza chaunga pese paari kudhonza zvitima, marori nemabhazi kwenzendo refu uyezve nekusimudza zvinorema. Asi Chikukwa anoti Zikali haasati ave Mr. Strongest Man muZimbabwe kusvikira akunda pamakwikwi anounganidza vatambi vese munyika.
Tinozviramba kuti ndiye Zimbabwe Strongest Man. Achazoita Zimbabwe Strongest Man kana akunda varume vese.
Murongi wemitambo yetsiva vaStalin Mau Mau vayambira vatambi ava kuti havafanire kubata kana kushandisa zvinodhaka makundano aya.
Dambudziko guru ndorokusazvibata chirwere chikombe ichocho nokushandisa dzimwe nguva zvinodhaka, nokunwa doro, nokuputa mbanje nezvimwe zvakadaro izvo.
Vamusengi vanoti pachange zvekare paine makwikwi evanhukadzi apo pachasarudzwa Miss Strongest Woman Zimbabwe. Chido Maenzanise ndiye ari kutarisirwa kurwisa zvakasimba kutora mukombe wemakundano evanhukadzi uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Iko zvino tochimbokupai zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Highlanders yaita mangange 1-1 neBulawayo Chiefs, kuchitiwo Chegu 2 Pirates yarowa 1-0 neCariba. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vari mubazi rezvekudzivirirwa kwenyika navanamukoti navanachiremba nevamwe vashandi vemuzvipatara ndivo vatanga kutambiriswa mari yakawedzerwa vashandi vehurumende. Asi vamwe varayiridzi vanoti mari iyi shoma, nekudaro vave kuronga kukanda mapadza pasi svondo rino. Hurumende yoparura chimwe chirongwa chekudonedzera vana nhomba yekudzivirira kupararira kwechirwere chemheta makumbo kana kuti polio svondo rinouya nemusi wechipiri. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tichiti ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.